Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 8/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezveutano rinoita musangano nevana chiremba vari pakurangwa mabasa vemabhizimisi vari kuitawo misangano nemutungamiriri wenyika pamusoro pemitengo yezvinhu zvekudya iyo iri kuramba ichikwidzwa. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa nezviro vakasangana negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, munyori mubazi rezveutano, pamwe nevakuru vezvipatara zveParenyata, Harare Central nechitungiza Central, kuti vaedze kumutsidzira nhaurirano dzemihoro uye kutsvaga nzira dzokupedza kakava rezvemihoro iro raita kuti vana chiremba ava varamwe mabasa kwemwedzi miviri. Asi vakanofanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Tawanda Zvakada, vanoti musangano uyu hauna chawakaburitsa sezvo vebazi rezvemari vaivemowo mumusangano uyu vakabuda pachena kuti hurumende haikwanise kubhadhara mari dziri kudiwa nevana chiremba. Studio 7 yakundikana kubata Dr. Moyo kuti tinzwe divi rehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Zvakada pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi tasangana naminista wedu Dr. Obadiah Moyo napermanent secretary nemakindo director nemaceo ezvipatara yeHarare Hospital Parenyatwa neStudio nevamwe vekufinance vangu varimo vangu vari musangano muhombe chikurukura pamusoro penhau yeincapacitation yemachiremba. Tuvekutanga minista varatidza kufara fani kuti tiri kusangana tichikurukura nekuti tese tinoziva kuti solution inobva munhaurirano izi. Asi sekufamba kwangu chiita nhaurirano nemachiremba taachingoratidza kusafara kwedu nekuda kwekuti hurumende haikuratidza chidokwa dokwa chokupedza dambudziko iri kusanganwa nemachiremba nekuchimbidzika. Varatidza ivo kuti vanga vasina zvitsva zvekusipa engatizo vanga vasina offer nyowani yekutipa vekufinance vatsimira vakatiwo havana capacity yekubhadhara machiremba mari dzavari kuda vatiwo offer yavakatoisa iyoyo ndo yavanokwanisa.
Ko, nyaya yevana chiremba vanonzi vakadzingwa mabasa mushiremo kunge vatadza kuenda kunomira pamberi pedisciplinary committee vaibata sei nyaya iyoyo?
Minista vataura ivo vakati iri idanho rinotarisirwa kunge richitorwa nehealth service board kana machiremba akanga asiri pabasa kwemazuva mashanu akateedzana. Saka ivo vati hakuna ari pamusoro pemutemo kusanganisira nemachiremba, saka mutemo unofanira kunge uchienderera mberi. Asi isu tavaudzawo tikati nguva yatiri inguva yakaoma ende isituation iri abnormal yekuti hatitaisirei vanhu vai kunge vaite zvavari kuita izvozvo zvekumboita maherings nekuzingana mabasa kunyange zvizvo zvinotarisa mutemo. Asi hazisiri izvo zvinozopedza dambudziko. Minista vakati ivo vanoziva kuti hazizvo zvinopedza dambudziko ndokusaka tiri kuramba tichipfuurira mberi nehurukuro kunyange zvekumatare zvichiitika.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Musangano wataita nhasi hauna kunge wapera nekuti minista vanga vakuzomhanyawo kumwe kwavanga vadaidzwa. Asi vatiwo tichangoramba tichisangana taura nekuti tese tiri kuwirirana kuti solution inobva mukutaurirana.
Ko, vakamiswa mabasa aiva vana chiremba vakaziviswa here, vakatambira here tsamba dzekuvamisa mabasa?
Vana chiremba vamwe vacho vava kutogashira tsamba zvirikuita zvichiuya sengozi yava munoita kuti vamwana vachigara kuri vari padhuze asi padhuze vari vapedziga kushira tsamba idzodzo dzevamwe dzichiri munzira dzevamwe izvozvi vaakuwana zvemahearing akanzi ari kuitwa musi wa 11 saka akaita mahearing akanoitwa musi wa 11 dzopachadzingwa mabasa saka namba yevanhu vari kudzingwa mabasa tiri kutarisira kunge kuti inenge ichiwedzera nekufamba kwemazuva vakaramba vachiita zvavari kuita.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti zvipatara nemakiriniki zvekanzuro yeHarare zvavhurwa zvekare zvichitevera kudzoka kumabasa kwavana mukoti. Bepanhau iri rinoti izvi zvaitika mushure mokubhadharwa kwavana mukoti ava mihoro yavo yemwedzi wagumi guru. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti vemabhizimisi vari kuita misangano nemutungamiriri wenyika kuedza kuona kuti mitengo yezvinhu zvekudya yaderedzwa. Vamutashu vanotiwo danho rehurumende rokuparura dhora remunyika riri kunetsa nekuti vamwe vanhu vachiri kutsika madziro vachida kushandisa mari yekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamutashu.
Zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavhisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari zvinenge zvinotiremei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavhisa. Mukazvicherechedza ezvinoizvi nyika yakaunza mari yayo zimudhola uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru wereserve bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone cash. Asi vemabhizimisi akawanda vari kuramba vachinzwira moyo kushandisa mari yekunze kana kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Chikonzero chimwe chacho chekuti zvinhu zvakawanda zviri munomo zviri kubva kunze kwenyika. Hapana zvinhu zvakawanda zviri kugadzirwa munomo zvinenge zviine maraw materials anotengwa muno zvinozoita kuti zviite kuti kudiwa kwemari yekunze kuite kushoma.
Muri kumbotaurawo here neveRBZ nebazi rezvemari nenyaya idzi?
Hurukuro dzagara dzinoenderera mberi ndofunga vhiki rakapfuura pakaitiwa musangano waisanganisira mapazi akasiyana siyana bazi rezvekurima neresettlement nelend kusanganisira nebazi reministry of information nebazi reindustry and commerce nevamwe vamiririri vakasiyana siyana veministry of foreign affairs. Saka izvozvo matanho anenge achitorwa uye kusangana ikoko kunenge kuchicherechedza kuti tisangane tichionerana pamwe chete kuti matambudziko emabhizimusi nematambudziko evagari anokwanisa kunge achigadziriswa sei. Asi tinokurudzirwa zvine kutaura kuti isusu sesangano rezvitoro takasanganawo nemukuru wenyika nosingakanokwana kuita kaviri kana katatu mumasvondo matatu apfuura tichicherekedza nekukurukura navo kuongorora kuona kuti nyaya dzemabhizimusi dzingagadziriswe sei. Saka isusu tinotenda kuti ivo vari kukwanisa kunge vachiteerera vachisangana nevemabhizimusi akasiyana siyana nevamiriri vavo kutsvakudza nekutsvaka masorusheni yatingati nzira yekubuda mumatambudziko atinawo senyika.
Saka imi makavaudzawo kuti kudii?
Mukuru wenyika takavataurira kuti pakaunzwa mari yedu isizvo isina kusimbaradzwa neproduction zvinogona kuramba zvichiremera nyika zvinogona kuramba zvichiremera mari iyoyo. Saka tinoda kuti tione kuti kunogadzirwa zvinhu kune vanhu vashomanene tingati isusu kune mamonopoli. Saka toda kuti tipaze mamonopoli iwayo nekuti toda kuti vanogadzira zvinhu vawande munyika kusanganisira kugadzirwa kweshuga. Ndofunga munoziva kuti kune kambani imwe chete chete inogadzira shuga muno muzimbabwe. Mafuta kune makambani anokwanisa kuita mana kana mashanu asi maviri kana matatu ndo ari kungogadzira panguwa ino yuzime utamu. Asi tinoda kuti isusu zvibve pachitanho ichocho tiende pakuti pararira revanogadzira zvinhu kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinozoita kuti mitengo iderere uyewo zvinozoita kuti mari kana kugadzwa production inge irambe ine udzamu hwayo. Asi panguva inoi chimwe chatakataura nezvacho inhau yekuti taakusvika mukrisimusi tofanira kuti tichereketze nekuongorora kuona kuti zvii zvatingaite kutenderera pamaringe nezvigadzirwa zvatinoti mabest commodities zvakafanana neshuga hupfu nemafuta ekubikisa nezvimwe zvakadaro nechingwa. Saka takati isusu zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichitsvakwa danho rekaparurwe rekutsigira vanenge vachigadzira zvinhu izvozvo kuti zvirambe zvichiwanikwa neuwandu nekuti hatisi kuti tisise pakrisimusi tisina zvinhu izvozvo vatengi vagooberwa nemitengo inenge yakakwira uyewo zvimwe zvacho vachizvishaya.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti dare reConstitutional Court rarasa chichemo chamuzvare Tokozani Kupe avo vanga vachida kudzorerwa mudare reparamende mavakabviswa gore rakapera. Mudaily News mekare mune nyaya inoti Britain yaudza hurumende yeZimbabwe kuti inofanirwa kupindudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye kurega kushungurudza vanhu. MuHerald hurumende inonzi iri pakati pehurukuro neMozambique kuti pombi yemafuta ekufambisa dzimotikari inobva kuBaira kusvika kuFeruka iwedzerwe hukuru hwayo. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pehurumende iyo yaendesa kuzvipatara nemakiriniki vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Magadiko magadiko ona mugoma jonga apo. Ndanzwa kunyara chaiko chaiko pandaona fananidzo wemari munyuwani uri kubudisiwa uyu. Andanyara kuti chokwadi chokwadi shuwa vanhu vangabudisa musoro wavo pamari nyuwani yavari kubudisa iyo vachitoisa misoro yavo pabhiriyoni rinonzi bhiriyoni 1 biriyoni risina kumboitika kune dzimwe nyika kana ndopavanonamira mufananidzo wemusoro wavo ipapo. Avanhu ava kuti titi vari kushandisiwa nei chaizvo chaizvo vana kana iri mhepo iri kuvashandisa zvakaoma. Shuwa Mwari dai apindira.
Ashamarari nevateereri veStudio 7, moroi moroi. Pamaaudhiyo anga pamuri kundiregerera zveshuwa ndoda kungotaura pamusoro papurezidendi avo nechihurumende chavo chichiri kudzinga madhokuta ari kustrike. Purezidendi avo vakangouya kuzoparadza nyika yedu chete neupfumi hwenyika yedu. Kudzinga madhokuta ndokugona chii? Ndokuti mari dziri kudiwa nemadhokuta dzigongouya dzega here kana kuti ivo ndovanozvigadzirisa? Hazvizvigadzirisi zvega. Zvichitadza kugadzirisa zviri kudiwa nevashandi pamusoro pezuva kudzinga vashandi, kuwedzera dambudziko pamusoro perimwe dambudziko, kuwedzera ronda pamusoro peronda. Munangagwa iwatinetsa. Taifungidzira kuti maybe zvauya after Mugabe aona panoda kugadziriswa nemamistake aida kugadziriswa neumbimbi ndoga wakanga uchiitwa naMugabe. Taiti pamwe kuda uchagadzirisa uchazvionawo. Ino toona kuti wakatoya kutozowedzeresa kutoisa mujiya rakanga richifamba naMugabe chairo. Uita mukonewa. Ndiri achipoti ndiri paGate Town apa.
Waziwa mukoma mukoma tanano akawanda. Ini ndiriuda kungotaura zvangu maererano nenhamo yatiri kutamba munyika yedu yeZimbabwe. Chandinokumbirisa zvangu, chandinovavarira kuti kudai zvinhu zvingaitwa kuti tikwanise kumbobuda mumatope matiro kubatana kunzwanana vatungamiriri vedava vanzwanane parliamendi yedu yozwanana futi zvakare. Ndinoona kuti tingaumba chinhu chinobatika kana tingabatana nekushandira pamwe ndatenda hangu mukomatano.
Magadiya namkoma wande nanangoma jonga zvipo zvangu ini ndiri pano paport Elizabeth apo South Africa. Hey, inini zvinondibata sereke kunzwa kuti vanhu vekwamaranga vakarwara cyclone rina vasati vatowana pekugara, zvikoro hazvisati zvavakwa. Zvinondirwadza. Gavhumendi yedu iyi yakatodya mari, madonazi akabuda achitaura kuti tapa mari dzakawanda dzakadzingadzipobatsire vanhu nechikafu. Zvino kana vanhu vachinzi chikafu chinouya kamwe chete pamwedzi, turi tuchikafu tushoma. Zvangoreva kuti nyika yedu haina hurumende. Ini zvandibata manje papo. Taitofungidzira kuti vana vakarohwa necyclone rini vakupenda kuzvikoro zvakatopera kuvako. Onzwa minisa achiti akutanga kuenda kunoona kuti zviri kufamba sei nhasi. Ngavasadaro mani, uku ndiko kunonzi kurova chaiko.
Dautoro pamusoro paminista Munangagwa, ngavati president. Minista Munangagwa kudzingwa kwakaitwa mupaliamendi na leti Robert Mugabe, vanga vatoonekwa kuti pane zvinhu zvavasingakwanisi kumirira, but vanga vachingohwandira kuda kungogadzira upfumi hwavo. Nambo mukatarisa pavakapinda mumasimba ava Munangarwa hapana chavari kungoita, just munhu arinongofarira kufly nendege, but kuti aite zvinovaka Zimbabwe hapana. So vana vezimbabwe mune ramangwana muna 2023 tizive pekuisira chinyorwa chedu chatichasopota paya.
Ndangoti regai ndingonamata pamusoro nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Dai vashamaremataa kuti munamato wangu unzikewo pamusana pezuva rapisa munyika yedu zvakonzera kuti mvura yashayikwa munyika yose. Mwari dai matikomborera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tarirai taomerwa kusvika pokuomerwa paya, tisunungurei mukati mejuva rauranda. Hondo dzerima, hondo dzekusairirwa dzapikirwa mukati matiri baba. Chiitai kuti nyika yedu isunungurwe, zvinhu nyika yese igofadza, mvura igonaya, vanhu vose vagokomborerwa, magetsi agova, mvura iwande, vanhu vagotanga kurima. Mwari makanaka tenzo masimba, ndimi Mwari wezvokwadi, Mwari wekutigonera. Chiitai kuti nyika yedu ikomborerwe. Ndanamata mukati mezita kana baba nemwana mukomana nemweya mutsvene. Ndakukumbira kuti dai Mwari mati odi yangu yoita hovo mukati mestudio 7. Ndakuti ndaikumbira Mwari mutsvene kuti dai yedu yakomborerwa, kurwisana kwapera. Dai Mwari wapindira mukati mepfungwa dzavachamisa, dai Mwari apinda mukati mepfungwa dzavamunangagwa, kuti nyika yedu iende mberi. Kurwisana hakuna zvakunotipa. Kunyangwe veZANU-PF vakaramba kuti nyika irege kuenda mberi, kunyangwe MDC vakarega kuti nyika iende mberi, asi Mwari vachatonga vemene nyika yakazosunungurwa. Ndinozviziva chaizvozvo kuti vachamisa nyangwe vakapuwa upurezidendi veZANU-PF vasingadi kuti upurezidendi wacho utongeke, hauzotongeke zvakanaka. ZANU-PF zvakandonzi vatungamiri veZANU-PF MDC vasingadi nyika yasi kutongeka, saka kubatana ndokuti nyika iende mberi. Tarirai zvakaita South Africa ine utongo hwakafanana, vanoita zvinhu zvakafanana kuti zvinhu zvese zviende mberi. Ndotendawo.
Kudzingwa kwemadhokota hakunyanyisi kutishamisa zvako kuti hurumende iri kudzinga madhokota. Vanovadzinga nekuti hapana chinovanetsa, ivo vakagwara havaendi kuzvipatara izvozvo, saka havatori nahanya kuti zvipatara zvacho chero kukanzi vanhu vafa havana basa nazvo. Chavanokoshesa ivo vanoziva kuti ivo vakangorwara vanofulaya voenda kune dzimwe nyika vanorapiwa, saka havana keya nevanhu vemuZimbabwe. Ndodambudziko mberi nehurumende yatinayo. Vaemazoni Munangagwa vatadza kutungamirira nyika. Munhu anongofunga kudai ndafadza maminista angu nevamwe vakandikomberedza chete, zveruzhinji rwevana veZimbabwe havana basa nazvo. Ndichipa poto kwani.
Aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo mashokonde avo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango pamukuru wevarwi vanopfurikidza mwero vekuMali. VaAmadou Koffa, mufundisi wechechi yechiMoslem, vanotungamirira varwi vesangano rinonzi neAmerica isangano revarwi vanopfurikidza mwero rinodyidzana neAl-Qaeda. Sangano remuSudan reForces for Freedom and Change Coalition riri kukurudzira hurumende yeSudan kuti iendese vaimbo vemutungamiriri weSudan vaOmar al-Bashir kuInternational Criminal Court kuti vanotongerwa mhosva dzavakapara kuvanhu vekuDarfur. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbo vameya veguta reNew York vaMichael Bloomberg vanonzi vari kugadzirira kupindawo mumakwikwi eDemocratic Party kuti vawane mukana wekukupidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti vaBloomberg vanogona kusangana nezvipingamupinyi zvizhinji zvinosanganisa mabatiro avakaita vanhu vasiri vachichena mazuva avakange vari meya weguta reNew York.
Ndavamwe vakuru vanonzi vaBloomberg vakange vakamboita meya weNew York kwamatemu maviri, vose vakaita mbiri muNew York imomo yekugona basa pamwe chete nokusada kubhadharwa. Ndiye meya waiti unoda kubhadharwa dhora chete nokuti une mari dzake, ndibhirioneya wakangofanana navaTrump vari muwhite house ike zvinezvi, une mari dzake zhinji chaizvo ari kudivira maDemocrats. Saka ndiye wafungawo kuti ini ndoda kupinda muwhite house rwendo runo ndigadzirise zvandinovona pamwe zvisingakwanisi kugadziriswa novari kukukwidza kumaDemocrats uku, kana zvisingakwanisi kugadziriswa navaTrump nokuti vanenge navaTrump havavonani, vanobva vose kuNew York ikokoko vanozivana vutsotsi kana unaku hwavo. Saka wapinzawo ruoko rwake mukuda kusarudzwa akati regai ndipinde, asi vaBloomberg vanotsikamuwo muAmerica chaizvo nekuda kwenyaya dzemari dzavo dzemabhizinesi avo pamwe chete nokuzoburikidza kuita New York meya kwamatemu maviri.
Ko, kana tikatarisa nguva yacho havasi vatinonokei here zvishoma?
Mabonero andinoita ndokuti havasati vatinonoke somunhu wagara unenge achizikamwa wakambotongo guta reNew York hombe hombe, state yeNew York hombe hombe, iyo vanenge vanga vakangomirira kuvandira kuyoko kuti vavone kuti zvaakusvika papi, apa ndipo pazvaakuda kusvika panapa ndaakuchipinda. Saka munhu une maitiro ake savanhu vamabhizinesi kavanoziva pokupinda nepokusapinda, saka vaitamba tsoro dzavo zvokuti handioni kuti vanonoka. Asi kuti somunhu une mari dzake zvekare uchazama kushandisa mari idzodzo kuzvishambadza kumaTV nokumaredhiyo kwese uku, saka handifungi kuti watinonoka.
vakaita mari yavo vachiita zvemabhizinesi yakadini?
Vanenge vakawaridza mabhizinesi avo kwakawanda wanda kwatinoti kudiversifya kuyoku kubvira kunyaya dzemari idzi, nyaya dzamanyuzipepa variko ikokoku kwakasiyana siyana. Kuri kune zvinhu zvavakabata bata zvakawanda wanda, vasiyana navatrump vakangonge vangoenda chete murio estate muzvivakwa muzvivakwa musana ndokuwana kwavakaita mari dzavo ikoko.
Kana vakatarisa uwandu hwevanhu vedemocratic party vari kukwikwidza kuti vawane mukana uyu, munoona kuti vabloomberg vane chanzi yakadiniwo yokubudirira apa?
Ndoona sekuti vangangozama zvavo kumira mira asi kuti vazobudirira kusarudzwa kumademokrats kuti vachizomirira pati yamademokrats vagokwikwidzana navatrump, uko ndoona sekuti havasi kuzokwanisa kusvika ikoko, havasi kuzokwanisa kusarudzwa namademokrats. Nenyaya yehombe yokuti vo sabhirioneya munhu une mari dzake muwhite house ike zvino vatrump ibhirioneyazve. Kuti america ibvise bhirioneya uri muwhite house muvari kunyunyuta naye kuti haasi kunyanya kutiona vese varombo, vachiisa zveimwe bhirioneya nokuzikamwa kwavakuitwa nezvizvarwa zveamerica kuti vane mari zhinji mabhirioneya vana mamirioneya iva havabhadhari matax akawanda kudarika vasina mari vari zasi kwavo. Saka zvinhu zvakachenjedzwa kuvanhu vokugara kwekuamerica kuti ivo mabhirioneya munoisaiwawo munana white house imomo vachitonga chii chavazoitira vesu varombo vezasiku. Saka vanhu vaivo kuti havanatsokuziva urombo nokuti havana kumbozvarirwa muurombo, havana kumbogara urombo ikoko. Saka maamerican vaakuziva kuti bhirioneya uri mwoyo haana mwoyo nesu yokuti akwanisewo kupedza nhamo dzedu isu. Saka ndo zvichavaremera izvozvo kuti zviri kupomerwa vatrump kuti havasi kuita ndo zvaachapomerwa uye asati atomboendako nokuti vane mari dzakada kufanana mumabhirioni imomo.
Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunare neStudio 7. Madam Boss Chaguru Leonard Karikoga Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rezveutano rinoita musangano nevana chiremba vari kuramwa mabasa vemabhizinisi. Vari kuitawo misangano nemutungamiriri wenyika pamusoro pemitengo yezvinhu zvekudya izvo zviri kuramba zvichikwidzwa mari. Ini ndini Tarno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka. Thank you.